Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on January 22nd, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the plight of vendors in Zimbabwe as they face eviction in some urban areas.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and at the 4930-15460 and 6080 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening we are talking about attempts by the government to forcibly remove vendors from Harare Central Business District.
The government has given up to today the vendors to leave and threatened to use the Zimbabwe Defence Forces if they do not heed the call. But vendors in Harare have stayed put, vowing to fight back if they are forced to leave lucrative selling points in the city's central business district.
The situation is calm in Harare and other cities, with indications that vendors are conducting their businesses as usual. Millions of people in Zimbabwe have ventured into informal businesses due to the country's declining economy.
To join the show, please call us now. And also, you can go to our live streaming on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Ibambe zulomuhle lingalithola njani lapho elikhona khona ngapho ke endaweni ezijeneyo jonga unjani mfowethu
ngiyaphila ndoda
yebo bathina abantwana
ah bathina bayagula
ay yabaza azivarayi
flu
oy flu manje
yeah flu yeah
yeah
it's cold you know
yeah isikhatsa khona
ukutonora kuyagodola
yeah ikunjalo mfowethu
yeah kunjalo
yeah lamhla ke sikhuluma ngama vendors sikhuluma abantu abathenga bethengisa impahla ezidaladini so sizwile ke ukuthi Harare kuthiwa ke kusetshenziswa ibutho ukuthi basuswe khona ngale ke esitaladini. So singazi ukuthi ibutho selingene kumbe hatshi sizokuthiwa ke alingenanga lamhlanje. Kodwa ke abantu bangani bethukile. Kodwa bona laba abathengisa esitaladini bathi bangavele bebuye bagijimisana kuze kuthi ya. So ke kukhanyazana kulokwethusela nokuthize njalo ke sike sakhuluma lo mnumzana uStanley Zorwaza okuvendors the union kumbe association eHarare khona ngale. So besithi yena kafuna ukuthi ebone abantu begijiniswa ngamapolisa awe kansili namapolisa kumbe amasotsha ngoba abantu baphila ngakhonoko akulenye indlela abangayenza. So sizuthi ke lingene ukuhlelo khona manje sixoxene ngodaba lolu nasi nombolo ufone kanye siyakufonela lapho khona khona ngapho 001-202-619-2077
kunjalo futhi. And Gibbs, remember this is not only in Harare,
yeah,
in all the city cities, and that is the government ultimatum, that the towns and cities, in all the towns and cities, and it's only it's not only directed to vendors, also to those who operate pirate taxis.
Aha,
not yes. So. Mchika-shika.
Mchika-shika. Amashika-shika.
Yeah, mashika-shika.
Yeah.
So in all the cities and towns, regardless of the size of the city or the town, ivari kunzi ngavabude ndizvo zvo nyati rukurukura nhasi vadiwa vateereri nevatariri ndiyo yedanho rakatorwa nehurumende rekupa vanotengesera migwagwa nevemichovha maawa anokwana kuita 48 hours makumi mana nemasere kana kuti mazuva maviri ekuti vange vabva munzvimbo dzavanoshandira vari vanga vanotengesa nzvimbo dzavanotengesera dzisina kubvumidzwa nehurumende kana nemakanzuro pamwe chetewo nevanotakura vanhu ivavo vemapirate tax. Nzvimbo dzavanotakurira vanhu nekuburutsira vanhu kana dzisina kunge dzakabvumidzwa nehurumende gurukota rezvekutongwa kwematunhu vajulai moyo ndo vakapa inonzi ultimatum kana kuti shoko iro rekuti vanhu vavange vabuda mukati memazuva maviri kana me 48 hours vakati iwo kana vanhu vakakundikana kubva munzvimbo idzodzo hurumende haisi kuzodzoka shure ichashandisa mauto kuti vanga vachibvisa vanhu vane chisimba vanoti vakataura nemumwe wateedzeri wemutungamiri wenyika va Constantino Chiwenga kuti mutibatsirewo kuzotipa mauto kuitira kunge tibvise vanhu ava nechisimba. Chatisingazivi ndechekuti zvinokodzera here kuti vanhu vange vachisvika padanho iroro rekuti vanobviswa nemauto nechisimba inyaya inofanira kunge ichitauriranwa dai hurumende ichigarawo pasi nevanotengesa vachinzwana nazvichemo zvavo pamwechete nemakanzuro ndozvatoda kuti tinzwe nhasi kubva kwamuri pindai muchirongwa ndechenyu nhamba dzenhare dzambotaurwa naGibbs asi vamwe mamusati matora zvinyoreso kana maballpoint ndokupai zvakare nhamba 001-202-619-2077 makangofona tobva takufonerai kandiro kanoenda kunobva kamwe fonai tobva takufonerai Gibbs
I think we're joined by our first guest and that is Mr. Michael Ndiweni. He's the director of the Bulawayo Vendors and Traders Association. Mr. Ndiweni, good evening and welcome to the program. Oh, I'm told that Mr. Ndiweni, his phone has dropped. So maybe let's read one or two messages that have been sent by people on our Facebook pages. Let's see. I think there are one or two people that have actually joined us, and the number is increasing. So the first person that sent us a message here, Mr. Chonga, we have got Zuze, who says he's watching and watching from Botswana, I guess. Then there's Clemens Machemeza, who says, I'm watching you guys from Maswingo. Hilary Mashawi says, Gibson Chonga, thank you for bringing the program. I'm watching from Caps. And then Bongani says, I'm in Cape Town. Then we've got Tendai, who's in Kamfinza. Kamfinza is in,
It's close to Highland.
Yes.
Yeah.
There used to be a business center there, right?
Kamfinza, yes. Inina and Rambo, Pashika. As Baz Randai Kura Rai Fura Naiko, Korjenda Kumusha.
Then Muska Whiskey says, I'm watching you on the phone. Oh, this is a question actually. Can I watch you on the phone or TV? Both.
Yes.
Yeah. So
as long as he is logged into our programs.
Yeah? That's it. If she or he goes online, then open our websites.
Yes.
www.voazimbabwe.com or www.voindebele.com. The last one, www.voashona.com. So go there and then you can actually watch and. You send us a message and all those kind of things. What do you have?
Hanzi namkoma Jack Eve. Ndofunga ndimkoma Jack Eve. Hanzi, hey, create jobs. Vaka zizepi. And it my tema ma teacher ne reken. Kuschool. Ivai ma venda ma streets. Shina yawandisa. Mumu aru kutingawa visko. Then Rafael Makana. Government give vendors and tax pirates 48 hours. Zekubuda mtown. But wakaba 15 billion wakapiwa 3 months. Oh, so takupawo government 48 hours to create jobs. Then chirabwa rabwa. Anzi kiki kuseka namo serugari. Kwa wakuru hawa vanombozviziva here kuti kutengesa kuri kuita vanhu kushaya mabasa. Ngavape vanhu mabasa. Vozotaura izvozvo. Hazvine ine masoja inamo kutengesa. Tina Suzene muchaonyerwa. Anzi vatsvagireiwo mabasa. Vaone kubuda umwe. Arikuwana mari yerendi chikafu nekuendesa mhuri yake kuchikoro. Saka akabuda asina basa. Munoda kuti ararame nei kana kuti maakuda kuti mbavha dziwande munyika siyai vanhu vatengese because muZimbabwe hamuna mabasa. Hanzi mukoma wedzirai Marisa, ko mhuri dzorarama nei? Vonoba here vanhu hanzi voziva zvipi manje kana kuriko kutonga kwaro garwe? Hariiti. Mumwe ati ndipei hanzi nhamba dzake idzo ndifonerei Mashava Mashava ari muSouth Africa pa number 2778679258 chaedza kufonerai mukoma Mashava Mashava tomboverenga kubva kuna Jen muchaonyerwa o tamboverenga yakanyora kaviri Violet Chibilika hanzi create jobs notice iri kupera nhasi zvokupedzirana mangwana.
Yeah, so we've got Sipa Zuze who says, I'm watching you direct from South Sudan.
Oh, yeah, he's our regular.
Yes, he's our regular kind of listener. Then Richard Piri says, Zimbabwean citizens should comply. Then Takawiri Aspanda says, I'm watching you from Karipa, Nyami Nyami Rural, Kwamola. You know Kwamola?
Mola, yeah. Mola, I live
it. Yes, Mola. Yeah. Then Professor Njovu says, I'm watching you guys from Kezi, Ego Peula. I know the place, eh? Then Andrea Munyangaru says, the government can use force, yes, but this is not the source of the problem. If jobs are created, then vendors are going to just pay on their own volition. Then Bongani says, thank you, Studio 7, for this kind of program. Then Richard Piri says, We need order in Zimbabwe, nothing else.
Mm.
I guess you could call it.
Tine mteriwe kutanga, anzi, ndi mkoma, ndufunga, ndi mkoma Donald Mamboma.
Aha.
Ndufunga, ndi mkoma Donny D.
Donny D, ya.
Yes. Mkoma Donald, magadi.
Mkoma, ndufara mkoma Jonga, mrize.
Ayu, watiru wapenyo, apindai mchurungwa, ndi chenyu, mimi, you don't need any introduction.
Ayu, waindi, atifari, ndi churungwa.
Ndi churungwa.
Mkoma Jonga, mnuna shika, na mkoma Jibu.
Hmm.
Nyaya ni pondo kuti mazenda, tuto wa tiki jira wakana sisiwa na wakawaya kunu wari nwaru deskora. Nemiwa mkoma ndemu mwemishu wa jira wano kuti cheta kati kubuwe kubuwe kwa makaita kuna kwa kuzi kubuwe kusina chikon zero mkati. Kune chikon zero chukiti pangwe makama hea baka kana wote zinza zango mila zinema mila sio. Anji mwoba wana. Kuzo wana ringo basa kuna ingwe nyika jase minutu wa garika kana di muno gana kawaya neku garika ndi ambasada. Noti basa rake. Wangwe wano vesu wa mno wana ajishanda kana anga wale chara kubwa kudaspora akato kutiza kuti munyika make akashaya basa ari kuri chalero kana kuti engineer munoona achishandira kubve kunyika ndozviripo kama vendor ndozvimwe the same scenario kuma vendor mavendor ari kutengisira mugwagwa nenyaya kuti ngava create mabasa hapana munhu anokera achidzingira nemanene nesvimbo kana nefuti vachimira pakango create mabasa do you think kuti kana disco ikavhura kana zimasi ikavhura kana sebo chemicals ikavhura munoona vanhu akaungana marovha muri mastreet hakuna ngava create mabasa vanhu ivavo. Tatambura unogara kuzvekomusha tichema tiri kuzvekomusha dzadzei mini kuti vanhu havanenge vachinopasa kuti havo zvimwe zvinhu mukati menyika yedu bhati zvinotoita kuti nyika yedu budirire ngavakirire mabasa kwete kuti vadzinge vanhu vachirova vanhu vemarabhu vachiona matomasi evanhu vachidya matomasi evanhu.
Mukoma Mamboma, tichidzoka kumashure, kanzuru inotaura kuti yakagadzira nzvimbo kana kuti makanzuru mazhinji anotaura kuti akagadzira nzvimbo dzekuti vanhu ivava vaende kunotengesera, asi vanhu ivava vanoti zvimwe zvikonzero zvacho zvekuti vasatengesera munzvimbo yanzi hakuna makastoma anosvika ikoko. The councils created the vending spaces, but the vendors, they don't want to take up those spaces.
Ndida kupa example yekumasvingo mukoma Jonga kwandoko. Kunonzi kuchitima market handitika. Musika mukuru unozikamwa mumasvingo iyoyo. Zvakakiretwa navaLuis Chamiti vachiri meya wamasvingo, the late Luis Chamiti. Pane nzvimbo iri kupa makanzera nenyaya yekuti pa 2008-2013 makanzera akadominata echi ezanu PF akawanda muka pakuriga kwavakaita kuyavakaita vakawanda havachina vari kuti ndo biriki muka makanzero mazhinji vanhu makanzera avo ndo vakuita zvekoo zveuori vachikiretera nehama dzavo zvavo zvechizeki zvanhu zvokunzi kana uchida kuti uwane sendi unonyoresa ukozodii zikozodii zvava dzimwe ngano dzina kana nomusoro wese mugoma ende vanhu vakutambura ngavangokireta mabasa mugoma zvekuti kana kuti zvakafanira kuti muHarare wanzi kukura kola kana kuti kusingasviki pe district kusingasviki vanhu vanofanirwa kutenga zvacho saka unotenga ikoko ndiani. Do you think munhu angaenda kuma hyper kukucheto kana kuma outlet kwetown achinofambira kutenga matomati kotofamba ane mari vane mota?
Haiwa maita basa
ndotigira mukoma zvorwadza na mukoma ndichivedo kumasvingo kune mangwa mukoma samuel wadzai kuti ngaarambe vakasunga ipapo division yavatoronga izano rakanaka tovatsigira hakuna ngoti mavhenda angangobuda mazviriti iwo vasina mabasa avakireti.
Regai tikonzwa vari kumusha vacho kuti vanotambira sei kutsigirwa nemunhu asipo achikuti rova sereki iye asipo maita basa mukoma Donny. Tine mumwe muteereri ndizvozvo maita basa. Tine mukoma Edward vari kuZimbabwe. Makadii mukoma Edward?
Jonga muri sei?
Aiwa tiri wapenyu, kuri sei ikoko?
Kunoku inhamo mukoma, tongodaro tirimo munyika medu.
Ndizvozvo, mungadzora mbichana volume yeredhiyo yenyu iri kubva yangodzoka kuno.
Orait, zvakanaka.
Ehe, titaurirei nyaya yenyu.
Nyaya inonetsa mukoma Jonga ndeyekuti mukatarisa chirongwa ichi chiri kuitwa nehurumende chekubvisa vanhu mumugwagwa. Nyaya inoitika ndeyekuti pamwe pacho unotoona kuti zvinenge zvichitongotungamirwa nemayouth officers. Saka unotoona kuti kunongova kuda kungorwadzisa vanhu apa vanhu vanenge vachitozama kuti vachitongoshanda vavawane chinoraramisa mhuri nekuti mukatarisa kuti munyika medu hamuna mabasa izvozvi zvivana kuzvikoro totitambura kuti towana mari nemuto upi kuti tiwane kubhadhara maschool fees pamwe nekutenga mabhuku. Saka vanhu vanenge vachitongotsvagawo kuti vangawana chouvirero vakwanisa kudi kuriritira mhuri.
Asika mukoma Edward, hurumende iri kuti saizvo zvino kune dambudziko rekorera, hanzi naminista, the government could not continue to fold its hands when the threats of typhoid and cholera had become a reality. You said illegal activities in the CBDs have virtually become cover for other criminal activities, and it was critical for the government to arrest the situation before it exploded. Varikuti damutikore zvirwere zvekolera netyphoid. Pamusoro pezvo, vanhu varikutengesa mukati mwema kuitawo mbavha dzakungowanda nevanenge vachitengesa, saka varikuti zvinofanira kugadziriswa. Imi munoona sei?
Tikatarisa mudhorobha redu muHarare. Munoona kuti pane nzvimbo dzakanga dzichitaurwa kuti ndio magadzirwa kuti mavhenda vandotengeserawo, asi kusvika pari zvinezvi hapana pati pagadzirwa kuti mavhenda vaendeko vandotengeserako. Plus kunzvimbo kwacho ikokoko kunenge kuri kure nevanofamba vanenge vachitenga tenga kuti tikwanise kudii kutengerwa tiwane kuraramisa mhuri, handimaona manje. Hongu chirwere kuti pane kolera nezvii zvese tinozvinzwisa, asi kuti kudai tagadziriswa nzvimbo idzodzo tikwanise kudii tikwanise kutengesera zvizvi zvatozvitengeswa zvedu mune zvakanaka. Manje hakuna nekwatagadzirwa kuti tingatitondeswa uko kwatinodii kwatinokwanisa kutengesera.
Kwouyawo imwe nyaya yekuti vanotengesera mumigwagwa ivava vanonowaridza zviro zvavo pamberi pechitoro chiri kubhadhara mitero. Tombopa kana example kana mufananidzo wechitoro chekwaok. Muchitoro chekwaok chinobhadhara mitero. Ini ndosvika ndowaridza bhutsu dzangu nembatya ndakutengesawo panze ipapo. Munoonawo sei danho iroro?
Nyaya iri kuitika mukoma Jonga ndeyekuti isusu semavhenda ka apa tatova kutsvaga kunonyanya kufambira vanhu vazhinji kuti tikwanise kutengerwa, pane kuti toenda kure kure kusingasviki vanhu veruzhinji tinotengerwa sei? Ndo nyaya inenge yavapo. Inyaya yekuti vanhu taakungoita zvisingatenderwi zvacho, iri nyaya yekuti tikwanise kudii kuti tingabata dhora here tikwanise kuraramisa mhuri dzedu, andimaona mani.
Thank you so much mukoma Edward. Ndoda kuti mutsanangure the same reasons dzamuri kupa nechirungu kana muchikwanisa henyu kuti why do you want to remain where you are operating from, like on the streets, yet the councils created some vending space for you. There are stalls that we understand the council, like for Harare, built at Coca-Cola and Covent Road, I think. So why do you want to continue selling illegally in the central business district? Hello?
I think it's off.
Oh. So the two, Donald Mamboma and Donald Mamboma is in South Africa.
Yes.
And Edward, they are all concurring on the issue of jobs. They are saying for vendors, it's not like they just want to be vendors, but they are doing it for a living, survival. If the government creates jobs, then no one will be bothering the councils or the authorities going into the CBD to sell illegally, you know. So I don't know how jobs could be created to cater for over 4 million people who are vending on the streets, because that's a very tough.
I think we are joined now by Ms. Teprom Kasa. She is one of the members of the Bulawayo Vendors and Traders Association. Mkasa, good evening and welcome to the program.
Good evening. How are you?
Siyaphila, wena unjani khona ngapho?
Hayi, ndiphilile.
Akutsho ukuthi khona ngapho ke bekungani kuyethuselwa ukuthi bazakhipha ibutho ukuthi libuye khonapho ligijimisane lani emgwaqweni. Kuhamba njani okwamanje?
KwaBulawayo kungathi kusathule, kasikezwa lutho, bese balindele ukuthi sibone ukuthi bathini. But thina njengeBulawayo Traders Association sirelease i-stress statement esonayo uhulumende ukuthi engakwenzi khona lokhu, kacale eprovide izisebenzi lezi ezingamavenda imisebenzi, bese kube kanjalo sisixwayisa futhi ukuthi abantu abatshontsha imali yegovernment i-15 billion baphiwa 3 months i-estimate yokuthi bayiphendukise. Thina-ke amavenda singaphonga ukuphiwa 48 hours, engathi singamasela, thina singazomasela. So sicela uhulumende ukuthi kakeme eqale esinike imisebenzi nxa kuwukuthi ufuna siphume emgwaqweni.
So-ke alesabi ukuthi bangagcina bebuya nje bechana lani khonapho?
Hayi, ukwesaba asingeke sesabe kangako, ngoba ilungelo lethu, i-constitution yethu yeZimbabwe iyasivumeza ukuthi sithengise, sisebenzele izimuli zethu. So sizakhulumisana naye, sizamelana naye yena uhulumende wethu. Nxa kusehlula njengoba bezasigijimisa ngamasosha wethu, sizagijima sisikhatha, kodwa siyaphinda sibuyele. zaba impanko lane culture iphindiphendukiswa.
Aha.
Iphindiphendukile.
Ye, mana kunapho ke ungayika tjana siyabonga kakhulu kodwa ungasuki lapho khona kunapho. Yibo bambile mama. So what she's saying is that the Blue Vendors and Traders Association has actually released a statement saying that what they need are jobs and they cannot be given a short notice to leave. Yet people who actually allegedly stole some money and externalized funds were given time, about 3 months or so, to return the money. And she says there are some people who actually stole about diamonds worth about $15 billion. We have not even been given an ultimatum, you know. So why should they be given such an ultimatum? And to make matters worse, you know, they are not too afraid of the army. Because she's saying that, you know, that's their job. You know, they're not criminals. They're people who are actually earning a living through selling and buying items. So let it be, you know. Whatever comes, let it come.
And I understand we are failing to get through to Mr. Sten Zorwadza.
Yes, yes, and, we have time by all means.
Yeah, we are also trying to get hold of Mr. Samuel Wadzai to bring them onto the program.
Yes.
But as I said, Gibbs, the minister was quoted in the Herald as having said that the government fears for the outbreak of cholera and typhoid. And you also said the illegal activities in the CBDs had virtually become cover for other criminal activities. Hence, it was critical for government to arrest the situation before it exploded. And he's quoted as saying, prevention is better than cure. The CBD is now home to a litany of unhealthy vending activities such as selling of second-hand clothes, unregulated vegetable vending, roasting mealy cobs and money changers, amongst other activities.
So it's a lot of people that are facing eviction. So we can go back to Deborah Mukasa.
Yes.
And you see, Deborah, when we, Ms. Mukasa, when we look at issues to do with money changing, like while we are busy selling tomatoes and other things, there are people who are actually selling some other stuff near you there. So why not the Zimbabwe government doing whatever it wants to do? It wants to do that because there are some criminals that may be around you there.
Yeah, for sure. For the people who do money changing, as BVTA, we complained to the government that they should be arrested because it's not, you know, it's not conducive to do money changing. So tina jenge pula vendors, vendors asu kufuni, mwabaka kuko even in MT20. Oku karate gile ya kakuru, yukuti, to the local government, kai lumi se ama bylaws. Abantu bebekwazi imithetho yabo abamele beyenze, bebekwazi lokho abamele bekulandele. Khathesi vele yi-free Mandela, ngoba wonke umuntu ofisa ukungena esfridini kumbe nongothengisa inyama kumbe nongothengisani, kuba nzima vele ukuthi umcontrole, ngoba akunamthetho oyiwo olawula ilizwe. Imithetho okhona vele ngowakudala okaSmith. So thina njengamazindazi lokho sicela ukuthi ngabayalungisisa, salungisa njengama-associations. Kodwa kwathunyelwa kwaya ku-local government, lokhu kubhenkiwe kumbeni kungapho ukuthi kuphenduke njalo ukwenza ukuthi kunqasele kuncedisane lamavendors. Amavendors they are not ama-criminals, but ngamavendors afuna ukuncediswa kulokhu abangakwaziyo because singananzelela vele kabazange beke befunda ezikolweni besithi when I grow up I will be a vendor. Bafunda besithi bazaba nemsebenzi, bafunda besithi bazakuba ngama-enjinia, bebe ngamapholisa, bebe ngamasosha, kumbeni bebe kuyini imisebenzi abetshiyeneyo. But due to economic situation ekhona, kwaba lokukhoshwa abantu emsebenzini, ama-factory avalwa. So abantu kathesi sebephila ngayi-vending. Umuntu uyavuka ekuseni esiya estridini ukwenza ukuthi ethole imali. So imithetho kayilungisiswe, ama-policies kalungisiswe, ama-bylaws kalungisiswe ukwenza ukuthi nxa ukhona konke abantu befundiswe, behlale phansi beyazise ukuthi lokhu kubi, lokhu kuhle. Zani ukuphonga ukuthi sasa bevukele babagijimisa, sizagijima sibe estridini, yebo siyokuma kwena yikhona, sigcina sesenza okudlulisileyo. Ngibese ngikhuluma ngokuthi o-Tekot lani laba bakhona kakulungisizwe zonke izinto zona lezi ukwazi ukuthi kunqatshelwe konke.
Yes, I was a cool again to vendor of Pampakonapo Unganga channel. So she's saying that the government should fix a lot of issues, mm-hmm. and even the councils should fix bylaws, you know, so that they can operate accordingly. So at the end of the day, somebody then asked the question, that is Nyari Makuyana. She says vendors are not being told to not to sell. They are told to move to certain given areas.
Mm-hmm.
So she's saying Deborah should answer that question.
Oh, yeah. Give her the opportunity.
Yeah. So Deborah, there's somebody asking you here that the government is not asking you to stop selling items, but is asking you to shift a little bit, go to some designated areas. So why are you actually resisting to shift to those areas designated by the councils?
Why I'm saying to the
Mama, so she's saying that they want to sell at certain places where somebody can walk.
Send money.
Yeah, like
like Magunzan.
Yeah, like you know when you kill a rat,
mm-hmm.
use some medicine or what do you call it?
Some red kill. Yes.
That is supposed to kill them.
Yeah.
So what you need is to hook the money when it's very hot. So people will be passing through you and all those kind of things. But if you take people to Islanders Club down there, or take them up to the other industrial area, no one goes there.
Yeah,
so she says those are not good selling points. So the government, the city council, should think about that.
But you know,
so she says they can have some divisions in the CPD.
But you know, O'Gibbs, I think they will give them the opportunity to answer to this question that I have. That is my personal question.
Uh-huh.
You know, if the people are starved of goods and stuff in the CBD, they will be forced to go to those selling areas.
I think we've got
another. Yeah, we have Mr. Samuel Wazai, who is the director of VSET, which is a Vendors Initiative for Social and Economic Transformation. Wazai Magadi. Aiwa, tunototenda imini kuti taangati kinetika kuti kubatei paru nara asi, tazukansa kubatei. Nyayati ukuruka na ndiyo ye kuti makapiwa maawa 48, kana maawa makumi mana ne masere, kuti munge maba mjembo zisinga vumizu ziri kutengesero wa nenengo zenyu. Taona kuti dano hiri, arina kungera itwa maawa 48 anenga apera. Tita ure kuti izaka mira sei parina.
Ya, ndizozo, apana masoja ataona, apana mapulisa ataona achu ya tiviringi zawani, maripota ataona nika yese, hui hopu kuti, shino tariza kutuwao na kutidanda wanga wachida kutuora, seguro mende, hari siro, reno tiende salerise nika, hui hopu kutuwao na kuti mukana, wakuti, kanapani, shunike zida kutuwano ataura, nishino wanawano garapaso ataura, kwete kuti tinoteta masoja onzi akuenda kundobingirira vanhu vari kuda kurarama vada kuchengeta mhuri dzavo handionise zvine uchenjeri hazvina uchenjeri kana vanhu vari kutitungamira vachiti vari kuda kugadzirisa nyika hazvina uchenjeri kuunza kumasoja dzokatoni zveizvo zvinogadzirisa dambudziko iri dambudziko rinongogadzirisa chete kana hurumende ikazvipira kutaura nemavenda hurumende ikazvipira kutaura nevanhu vari muinformal sector ndotogadzirisa sei nyaya yekonekisheni mutaundi hariti dambudziko redu semavenda kuti mune congestion yaye ini dambudziko ravo kuti vari kutadza kuvaka nzvimbo dzinokwanirana nesu nouwandu hwatava navo 90% unemployment munyika munotarisira tii vanhu vanofanira kutongowanda chete kana hurumende ikasava ikasauya nenzira dzokugadzisa kuti tokutengesera pachena pange pari kasaru kana pasiri musipiji.
Saka pane hurongwa here vavadzai hwekuti musangana nehurumende kana nemaauthorities kuti mutaure nyaya iyoyi?
Yes, isusu seboka takatombonyora I think about a month ago, just before pachinjwa mapermanent secretaries emaministry. Yeah, by then takatonyorera vari vamulilo ndovanga vari permanent secretary veministry of local government. But takazoreplywa nevanyuwani vavako vakatiti aiwa tataura nemitanga yemambonoonana neHarare City Council nemamwe wemakanzuro ese kunzvimbo dzamuri kuda kuti mutigadzise matambudziko ari ikoko. Tikati aiwa sisi problem. Maefforts atakaitawo ekuda kutsvaya kubata vanhu veHarare City Council vairamba vachingopostpona mameetings atakafana kuita navo. But takati vanyorera vanhu veministry tichitaridza kuti isusu seboka tinovimba zvinhu zvese zvinogadziriswa kana vanhu vakagara pasi vachitaura. Saka zvataakuita since pasina zvakabuda neHarare City Council, pasina zvakabuda nemamwe makanzuro ose muzimbabwe, taakudzokera futi kwavari kuministry zvekutotaura inini ndichidaro nokuti zve Saturday takavaitira imwe tsamba yekuti onai takatadza kuona vanhu vamakati tichiona maakutaura zvekuti maakuunza masoja todii. Saka takamirira mhinduro yavo kuti tinzwe kuti asi wiki iyo ino futi tichitaura zvomuHarare tinokwanisa kunge tichionana nameya veHarare tinzwewo kuti vanoona sei tozvigadzirisa sei.
Thank you so much. Please do stay on the line. Gibbs, he is saying that as of now, because I cannot say as of end of business, because they might be still selling on the streets.
Yeah.
But he says up to now they haven't had any contact with the military or police or minister of police. So if they think that maybe the authorities may have decided to proceed with caution and deal with the issue differently from engaging using the soldiers. But this is only the 48th hour. Maybe tomorrow it will be a different story.
All came all together, yes. We've got Tindo who says, please create jobs for these people. Then Takawila Spanda says, we want a clean city, comrades, whether you like it or not. Then Richard Piri says, vendors are welcome, but go to the created space. Then I've got Justice who says, I'm watching you from South Africa. And Denford says, I'm watching you guys from Mau Sekwa, Kwachiwota. And then we've got Sibarashi who says, I'm there, guys, fair. And then Sifas Zuse writes, I think the government is being heartless. The economy is dead, no jobs. Everyone is surviving on vending, including graduates. People create jobs and then chase them from the streets. Mm-hmm. My number is so-and-so. So he left us his number. He says, call me right now. Nelly Joe Utikwena Nsemberengwa. Kuzovuya lo Wellington la uti ngise Harare pa forward uzondi njalo uti nami ngise ngobulawayo. Then we've got another person here. Lillian says, I'm watching you guys from Choza. Then Kalva Welma Zondiwa says, but they must remember that those black money market dealers are also affected by unemployment. So why should vendors want them to be arrested and not vendors themselves? They should all be arrested because they are in the same predicament.
Yeah.
And then Alan says, that lady Barbara Mukasa is talking sense. I support her 100%. How can people be given 48-hour ultimatum to leave the streets? So she's right.
Tina Mukoma Robert Muchade Nyika. Hanzi varikushaya basa rekupa masoja avo vakuita zvekumhanyisa mavenda. Vanoda kuti vararamire pi mabasa acho hakuna, ngavasatambudza vanhu. Then mukoma Danimo Murombo, tsvagirai vanhu mabasa. Jobs, jobs, jobs. Siyai vanhu vatengese avo, please. Then Trimo Mutema, vakuru tinokumbirawo mumbotirega tiwanewo raramo. Muchitigadzirira zvokuti tiite zviri pamutemo. Tinofa shua mukatidzinga mustreet umo. Tina Finals Mataruse, that's for struggling ZANU-PF government. Then Majua Muchita, black market pasinayo, ndiwo matsotsi varikutitengesera hembe dzaora uye grocery raka expire. Toda mashops avhurwe uye ma industry. And Patricia Kandeya, siyai vanhu vararamise mhuri dzavo, munozova pache kudya here? Koma rent fees. Ah, guys, msadaro. Tina Clyde Chikuni Chawa, give them 48 hours to open the industries. Darlington Chipkanya, kiki kiki. Anzi unoudzani muna anovota, muna anoudza paanovotera, andisi kutanga chipindura pape hapa.
Mm-hmm.
Then Sifas Selva Dino Chigutsa, andisi kuti Selva Dino iri ndere ku Brazil iri zita iri.
Mm-hmm.
Anzi iri kuuya ami muchamanya zvenyu. Then Caleb Tendai, ngava shandise mauto kuvano vaba mari yenyika vaidzose, noti kuvano vari kuzvitsvagira mari, misplaced priority. Anzi na PC Mudoni, vanhu vararama nei nokuti havasati vavhura mabasa, ndo vanhu vatinawo parizvino Gibbs.
And then we've got Edward Ndopara says, hi Chonga brother, can you call me now? He left his number. Mm-hmm. You know, Edward wants you to call him.
Okay.
So I think we've got the number that's out okay. there. And then we've got Walt T who says, I'm watching you guys. Cynthia says, I wish our government could just start chasing potholes on the roads as much as they are chasing vendors. Yeah, that's a powerful one.
Mm-hmm.
And then it's one against independent. Kuloba balapa kutuwa kuchemsu, kuchemsu ti. Esu kubona yukuti abantu, abakwazi abakwenza, labapa kukulumende. Mafunu uti benze ni ama vendors lawa. Ama vendors nga matapa za mimpilo, njalo kumeli mpilo yabo, ibe nchika kulu. Nga kukuti kule msebenzi. Kutuwa kukuti kuseche nsoma socha, kukuta abasuse kwa kweni. Sipona nga nakulunganga. Aba tingi msebenzi, babalu msele. Sloba.
Anzi, tine mterira.
Kutuwa honest. Yeah. Siloba for honest ya pekuman. Honest kunja. Hello, honest. How are you?
Yeah.
Yeah, unja and void. And pinja cool. So what about little bona ja?
I'm a meeting ibona, I'm a pinders gaba sus and pillman to rope in Afraham Kibaba. Is Tarata Viva Leki Le Kuta Shama Toma Sama Banana Ife. Kutuna makasi ndidiroba madoropa angcoli lebaba kanti ngekhatsa belungu lezinga na vendors na ama vendors bekhona mara kubekwe tena lapha badayisela khona kona manje sifuna ukudayisela yonke indawo uyabona igovernment yethu yomuntu omnyama sine iproblem yemagovernment wonke uyabona umuntu omnyama siproblem yekuthi at the same time sine amavoti at the same time sifuna ukuthi si enforce umthetho uyabona khatha belungu ibingathi yenzakale empeleni kuba bekho ndlela abantu yangabe belungu yangcenga ivoti yomuntu omnyama ngoba vele uvevele ngavoti uyabona amatomasi maye ngadayiswa emalokishini yonke into abayidayise ekutown uma bangayidayisa emalokishini abantu bazohamba bayokuthenga because mina ngeke ngeke ukuthenga amatomasi ngithi ngomatomasi awekho etown ma idayiswa khonale ahlindazi side ngizohamba ngiyowafuna khona.
Mm. So kuti pakati emataun lapha no akunjalo.
Hayi pakati emataun no akusahambeki baba pandise ngihamba kanye traffic pakati nezimoto.
Mhm.
Ngathi lapha kuma pavement akusahambeki kugcine bona la bantu abadayisa. Unyathe izinto zabo bayalwa futhi abantu kosi ukuthi khona kumele ngifuna ukuhamba khona abantu so ndale kudayise.
Ah ha. Hayi siyabonga kakhulu ke baba honest. Isibonga mbani. Sibongile Ndlovini ungathola kusasa ba.
Okay.
Mm.
So according to Mr. Ndlovu, things are not well. You know, he says vendors should actually comply and use designated places. He says if they are relocated, like what you said, if they are relocated and there are no tomatoes in the CPT,
street, yeah.
people just go out there and buy.
Yeah, they'll go to the markets.
Yeah,
like,
so he says,
when we were growing up, people used to go and buy tomatoes from the Mbare market and at market stores in our areas. Though there were people who would sell by the corner, street corners, but that time in the 70s, the Minister of Police, those who used to wear the English khaki uniform, they would come and chase them away here and there, but mostly people would go and buy from the market.
Let's hear from Ms. Mukasa. Ms. Mukasa, is it possible for people to go for you when you're selling from very far away from the CBD? So, why is it problematic?
It's not possible. Because once there is a question, and the other one is going to pass out, because there is a way to say that I'm going to be a very business as well, I'm going activity. So, I'm going to draw my customers, whatever is Islanders Club.
So what she's saying is that the President Mnangagwa, he has gone all over the place,
meeting
including China, all over meeting with business community,
the youth,
students, everybody, but has avoided vendors. And she says there are 80% in terms of people that are in the business sector. So why is he avoiding the vendors? So at the end of the day, she says, maybe the army has to rethink and do the other thing.
You saw on the minister here's statement, he says that he warned of the arrest of legislators and councillors who could try to undermine the operation to gain political mileage. The operation of pushing out vendors from CPD. So he's warning members of parliament,
to
councillors,
stay away.
And the ones who get caught in between there, for political mileage, that's prosecution.
So maybe Wazanai can chip in there.
Yeah. Mr. Wazai. Mr. Wazai, are you still there?
Yes, I'm there.
Yes, the minister has warned of the arrest of legislators and councillors who could try to undermine the operation to gain political mileage. Maybe there may be councillors and legislators or MPs who may try to side with vendors. They are being warned that they will face their prosecution or arrest. What do you say about this?
That would be totally unacceptable. It's unconstitutional. Members of parliament, councillors, those are elected representatives of the people. So it's just gonna kind of our challenges. What is the problem with that? Those are our representatives, and I don't expect the minister to think that he should not operate in isolation of those that represent us. That kind of thing is a problem that now, I mean, it's procedural. So that they understand. So when we go to our arrest, I don't know if it's a question that our banana republic. We have to allow them to assist us. That's why itakawa choose Isusu, sema citizens, kutuwaende kundotibatira mparamendi imomu, makanzu, watibatire tiende sasichemo red. I don't think that that would be a good move. To me, it's unconstitutional.
Maybe you can just repeat that in English, your statement.
In full English?
Yes, what you are saying, yes.
Okay, we are saying we don't expect the minister to make such threats to members of parliament and councillors. As far as we are concerned, it's our right, it's within the constitution for us as citizens to go to our members of parliament, to go to our councillors with issues that affect us, with issues that affect us as vendors, because those are our representatives. They are our voice in parliament. They are our voice in these local authorities. So it's unwise. It's unconstitutional for the minister to threat, to make such threats that they will arrest them. How, why should they arrest them when they are speaking on behalf of us as vendors? We are bringing these issues to them because we are the ones who elected them. And the reason why we elected them is because we want them to take our issues further. We want them to represent us. So it would be unconstitutional and unwise for the minister to make such utterances.
But have you ever tried to engage or meet with the new minister, Minister Moyo, July Moyo?
Yes, we tried to do that, like I've already indicated, through the permanent secretary, and we are continuing to do that. I know that we should be able to do that within the next few days, because it's urgent. It's urgent. We really need to meet him and make sure that he sees light.
Mm-hmm. And also, he mentioned some people who are selling vending space. What do you say about these people, or about these allegations, that there are people who are thriving on selling vending space?
Yes, yes. It's an issue that we've always been raising, as we said, that there are these politically connected people, individuals, who just come and claim the whole of Copacabana, the whole of 4th Street, the whole of Chitima in Mashingo, and say, this is my space. So if you want to operate from this space, you have to pay me $5, $8 a day. And we call these people space barons. Space barons have been there, and we've been complaining about these people. And the existence of space barons is another reason why vendors are refusing to go and occupy the so-called designated spaces. Because the fees that they are charging, they are exorbitant. We cannot afford the $8 a day. And so if the first thing that they need to do is to remove these politically connected individuals. For your information, my brother, these individuals are proxies of directors, of senior staffers in all these councils. They are making money through these space barons, and they want to come back and accuse us as vendors of trying to, of refusing to go and occupy these spaces when they know that these spaces are being used to extort money from us. So they should deal with that issue. It's a reality, but it's their own creation again as the local authorities. They are refusing to deal with those people. We have been reporting them to the local authorities, but nothing has been done.
Thank you so much, Mr. Wadzai. Please do stay on the line. Gibbs, Wadzai, Warutarota. Nyaikuti. Hurumende kana kuti minister vakatyisidzira nengo dzedare reparamende pamwe chete nemakansura kuti vanenge vapindira munyaya iyoyi vanozotorwa matanho ekusungiswa hanza ndofunga vari kukanganisa nekuti maonero avo vadzai ndeyekuti vanofanira kunge vachiengage malegislator kana kuti vanengo dzeparamende pamwe chete nemakansura nekuti vakasarudzwa nevanhu vanhu vacho ndo vari kutengesa mumigwagwa saka kana vakaita dambudziko vanofanira kuwana mukana wekuenda kunotaurira MP wavo nakansela wavo kuti taita dambudziko rakati saka havafanira kuonekwa vanhuvo vamakansela kana maMP as if they are interfering for political mileage, sezviri kutaurwa naminister. Hanzi aiwa, havafanira kudaro. Then vataura panyaya yevanhu vari kunzi vari kutengesa nzvimbo dzekutengesera space barons. Imari iyoyo hanzi anongokuchaja. Taimbonzwa taimbonzwa kunzi pamupedza nhamo kune maspace barons pambare pamusika. Even kana kuti bhazi chairo ripinde mumbare kuti rinotakura vanhu rainzi bvisai mari taitoziva vanhu vange vachonzi vaiita mari naizvozvo $5 makumaguma.
Sizwe ke kumama ke umkaza. Kosikazi umkaza, kobulaya kukhona yini kona kuthiwa ngamaland ama space baron?
Kobulawayo bebekhona kodwa hayi they are not much. Babekhona ngesikhathi bezana ngekhonzakala ku-37 years. Esiyadlulayo but okwakathesi hayi kuthule because ama-associations wonke akhona they are registered ku-city council ngabantu abayaziwayo laba abanye ababa bengaziwa wen ngendlela vele siphila ngayo antsho kulabanye abanambayo bengabe bekhona bechathile but kabakho open like as iharare ikutho ikukhuluma
babevele bevela Babe vela ngapi?
Yabo. Amateka amaland barrels la ayibuya ngamabhasi zewebhasi from kokhwekho gweru Harare bebuya bezolokhuzana bezosebenza la. Singakhumbula ngesikhathi lesano u-ex mama wethu uGrace wayesithi khona nxa abantu bethengisa befake ama-flag eZimbabwe kungakabi le-hashtag yibo bona laba babengama-land barrels ukuthi babefake ama-flag bethengise mahari besala kodwa bona becollecta izimali ebantwini. Kungathi kuthule lokho abantu abakhona kuma-waiting list bamelele ukuthi bephiwe izindawo zabo ekhansini. Manje isithi ikhansini layo ithi kumelele i-approval from i-local government. I-process yangona iqinisi sibande kakhulu okuthi thina njengamalokhuzeni besicela ukuthi ngayo kuthiwa kuyaba lelokhuzeni kuthiwa kuyi-demarcation umbeni kuthiwa kuyini ngesikhiwa ukuthi kubuke iBulawayo izimele yodwa ibona ukuthi yenzani izinto zayo kwezokuthi ama-problems akobulawayo ekusida ngabantu bakobulawayo not ukuthi thizasimelele uminista okhulumezele eHarare khona kani engakwazi kungakho ukuthi konza i-ground kunjani.
Yes, that was our colleague. She says the space barons in Bulawayo are less now, but they used to be very, very prevalent during the time when
before Gibbs left for the American for the Americans,
something like that. So she says, you know, they were rampant during the time when the former first lady was still there,
And many people were allegedly using her name to do all these things.
Yeah, so she says people were asked to put flags, you know, on their stands. So these people come, put flags, and then
they charge you for the flags.
Charge you for the space.
Or for the space.
Yeah. So meaning that they were actually passed from different places.
Okay.
Yeah.
We have a caller, Gibbs. Yeah. Na mkoma innocent. Magadi mkoma innocent. Hello, Mr. Innocent.
Adeng.
Aba takasimba magadi yo.
No, nagaram.
Muruku ufona muruku pi?
Ndirikufona ndiri South Africa Free State.
Ah, tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Panyaya muri kukuandura ndiri kuinzira kuti vanhu havafani kutengesera migwagwa asi kuti hapana zvavangaita ngekuti tingaise muzimbabwe mumwacho kwamabasa asati amu ngokuti munhu agare pese unopesa nzi wamba vatoiziva kuti vari kusvibisa nyika asi munhu unopa unganyika anenge achiita wapaamire.
Mukoma innocent, izvi hazvisi zvinhu zvitsvaka izvi. Tichikura taiona vanhu vachitengesera pambare kana nemisika yakasiyana siyana vachitotiza mapurisa, vakangoona mapurisa vokanda zvinhu zvavo pasi pemabhazi nezvimwe zvakadaro. Illegal vending yakangoramba iripo.
Zvagara zviripo isi zvokuti mauto achatindira achange ichizovadzinga apa munenge mauto kanganisa mutemo ngekuti zvaizvoti vanoshivisa nyika asi munhu hapana zvaangaita ngenyaya yekuti mabasa acho oriati kuti tigare ka panenge pasina zvokuita togara tichishande asi kana tichizvitengesera ka zvinenge zviri nani.
Asika ava havasi kurambidzwa kutengesa mukoma innocent, vari kunzi tengesai asi endai munotengesera kunokodzera. Ndakamboona rimwe bhazi Gibbs ndero mubhazi kumusha ranga rakanyorwa kunzi huchapa hatirambidzi. Unoziva huchapa?
Yeah.
The hygienic conditions. And huchapa hatirambidzi asi itirai kumba kwenyu.
Yeah.
Apa zvokunzi tengesai asi tengeserai nzvimbo dziri designated.
Zvona ndizvona kuti vari kusvibisa nyika mumigwagwa asi munhu kuti agare state pamba pake pasina zvaanoita pedzisi racho vanomubesa vaona kuti imbava umwe akatama huku yake pamba raya unenge vati orit pano wakabva kumushando waya saka ndofungidza kuti iyena wape huku yangu mazona mai saka zvekuti mauto angapindire hatirambe kuti mauto apindire asi zvimweni zvinenge vakutotyora mutemo yebasa ravo ravanofaakuti vange vechiita. Ndinotenda mwaita basa maniba mukana uno.
Kumusha ndekupi kwemukoma innocent?
Kumusha ndinobvira kuchipinge.
Chipinge uko muri kucheche?
Kudezi hiri.
Dezi hiri chingobvunzai variko kuti vari kwadi kwadi here uko.
Ndinotenda mwaita basa maniba mukana uno.
Ngoti dimu.
Alright.
Hey. Ah, mukoma innocent. Da 30 seconds yapera. Nada kuti vakwaise vanhu vari kudezi
iyo. Ya imagine ya.
Ndoda kwaziva vanhu vari pamuchono, ndoti munofara here sekuru ndozoti kwachina ndozoti munofara here maikeili. Ndozende kudezi here ndozoti munofara here sokefasi. Ndozoenda futi kuchipinge ndozoti makadina mai tinotenda. Maita basa.
Ah, tinotenda zvikuru maita basa ndimwe. Thank you so much Mukoma Innocent. Mukoma Innocent is saying the government, if it brings in the army, I think constitutionally that's not correct for the army to deal with such issues, because those issues can be dealt with local authorities. And he thinks that that's being heavy-handed to bring in the soldiers to deal with that such issues. And also he says these people, at the same time, they are littering. They should also be responsible in terms of making sure that where they sell or they vent from, their sites are clean.
Yes, we've got Lloyd Moyo on the viewing development page. He's saying, I'm watching from Botswana. Brian Tabete says, call me, guys, right now. Ngabeni Nyandemkonto Kumalo says, Mkona Tube, Lishona Jan. Then Musa Kokoni says, I'm watching you in say, Beijing, China. Oh, far away lens, eh?
Yeah.
Pamela Kumalo says, where are the 2.2 million jobs? Promises, promises, and promises. When politicians don't deliver, this is what happens.
Mm-hmm.
Then she says, Bapizi, ngama vendors, abantu, abangatisa, imorizavo. Then Musa Ngokone writes, kabavule ama factory, kumba ama firm, avalo, so as people, so that people can get imisebenzi. Then we've got Caesar J. Jamela, V. Jamela, says, good evening, Lichona Jan.
Mm-hmm.
Then we've got Kolani Mohata, says, VOA, just VOA, just what VOA.
Haru Peds. Manji pana patine mutereri mkuru wa VOA.
Yeah.
Anga nruwa ndakasavering.
Yeah.
Muzi huba antu mwuru.
Read that one.
Muzi is here in the America, in Washington. He says, most vendors were created by government mismanagement of the economy. Therefore, the same government needs to have a much warmer heart towards the vendors, because it's only human to try and survive by all means necessary before people start eating tree leaves like in 2008. Please read. I've read that. And I also have to acknowledge that Muzon Bans Nguwe is the MDCT organizing secretary here in North America province.
Yes, yes. And I'll mention that he was the first person to be on Facebook Live with on Zimbabwe Today.
Zimbabwe Today.
Yes, so thank you so much for coming every time. Busani Mbusontini says, I'm there, guys. Polite Kwakuba Maposa and Sean Macheza are saying, we're watching with you. And then we've got Wright Maposa, who says, Abasuke Ibo Ababulala Ilizwe Labo, Labos Patelen Babo Labo. Abasuke Babochwe. Rupen Lobo says, I'm watching, guys. Silke Mangeleza says, Lame Mbogele. Noma Kabo says, unfortunately, people were too trusting of this new president. Now they are crying. It's early days. Then I've got Pauline Nube, who says, I'm watching right now, guys. Then I've got Antileta Chabango, who says, hello, Lichona Njani, Nilalele, in Manchester. Umosa Nkokonu Yakubeka Njaruti. This ZANU-PF government will never, ever change. Then Ulanga Nsakumbula says, I'm watching. Ntlatabatanga Netube is my old friend. But I know now he's with the Islanders. He says, I'm watching as well. Thank you so much, Ntlata.
Maybe you can give Mr. Mkasa her last word.
Your last word, Mkasa. 30 seconds.
The headphone dropped. Maybe.
Mr.
Wadzai, your last words.
Okay, so we should to continue to urge the government to open lines of dialogue with us as vendors, because we believe that the only way that we can be able to solve this issue. They should create more vending sites for us and the desist from the blame game. Blame game cannot work if they want to correct the situation in this country. We are trying to survive under very difficult economic circumstances.
Thank you so much, Mr. Wazai. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Ms. Deborah Mkasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association, and Mr. Samuel Wazai of the Vendor Initiative for Social and Economic Transformation. Thanks to our listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope you are going to join us again tomorrow. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Bye-bye.
Neni jonga kande meri nichitai watinutenda kwa tinukutigira kwa muneta Studio 7 wa mwewaru China kinyika zakasiana siana. Rambaye makadaro. Mwara zakanaka.